1930 UTC.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 14/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti tigwire chiende chinoda about 60-70% of vaccinate. Kande tikaramba tine vanhu vashoma manjika vari kuvaccinatwa, tinoita challenge iyoyo kuti hapana protection atiri kumbotowana.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Hapana chekutya cause kana anenge averenga statement yemachurches anonyatsokuona kuti hapana mashoko.
Vemakereke vanoti havazi kuzofa vakachichidzirwa nehurumende panyaya yekurambidza vanhu vasina kubayiwa nhomba kupinda muchechi. Masangano evarairidzi asangana nehurumende nhasi achitsvaga nzira dzekufambira mberi muzvikoro panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari mutungamiriri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vakawanda munyika vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 zvinoderedza njodzi yedenda iri iro ranetsa pasi rose.
Kuti tigwire chiende chinoda about 60-70% of vaccinate. Kande tikaramba tine vanhu vashoma manjika vari kuvaccinatwa, tinoita challenge iyoyo kuti hapana protection atiri kumbotowana.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vatiwo vanhu vakabayiwa vakawanda zvinoderedza kufamba kwechirwere ichi.
Kakosha zvikuru kuti vanhu vakawanda mupopulation yedu vapiwe nhomba yeCOVID-19. So kuwanda kwatiri tichiitawo chirwere chinoenda chichiona zvichioma kuti chitransmit obva pane umwe munhu kuenda pane umwe munhu. Nokuti chikabata uyu akavaccinatwa chinokurumidza kuurayiwa, pozobva mavhairas mashoma anoenda kune umwe munhu akavaccinatwa futi ourayiwa. Kuti chizoenda kune wechitatu kudanga asina kuvaccinatwa chinosvika chisina simba. Ndo yatinoti herd immunity iyoyo. Kana tikavaccinata vanhu vakawanda tikawana critical mass yevanhu vakavaccinatwa, chirwere ichinozviona zvakaoma zvikuru kuti chirambe chichifamba chichienda kune vamwe. Saka zvakakoshesesa kuhurumende yedu kuti ione kuti vanhu vavaccinatwa vakawanda.
Vamadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende izivisewo veruzhinji mashandiro ari kuita nhomba munyika, vachiti izvi zvikazivikanwa neveruzhinji zvinobatsirawo mukuwedzera uwandu hwevanhu vanoenda kunobayiwa nhomba idzi.
Vanhu vakaziva kuti nhomba iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira vanhu zvakadini, uyezve vanhu vari kuwana maside effects, vari kurwariswa nenhomba iyi vakawanda sei, zvii zvavari kurwara nazvo. Izvozvo zvinoitisa kuti izvo vanhu vade kubayiwa nhomba vakaona kuti iri safe. Tichiwana huchapupu hwevakabayiwa from time to time vachitaura nezvesafety neefficacy yevaccine, ndozvichabooster confidence yevanhu.
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasa rezveutano sezvo takundikana kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pamwe nemutauriri webazi riva Donald Mujiri. Asi hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu uye vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana negumi nezvipfumbamwe nemazana mashanu nevasere kana kuti 119,508 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 4,073. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava pamamiriyoni maviri nezviuru gumi nezvitatu nemazana matatu nemakumi mana kana kuti 2,013,340. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru zana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1,179,687. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutenda Mawere.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Paita kukandirana makobvu nematete pakati pemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nevamwe vakuru vakuru vedzisondo dziri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations pamusoro pekuti makereke avhurwe asi achibvumidza chete vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations kana kuti ZHOCD wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Vacharamba nezuro vakabva vatsvuka makereke aya padandemutande ravo reTwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaMutata vaudza Studio 7 nhasi kuti mashoko avacharamba anoratidza kuti avazive kuti zvinyorwa zveZHOCD zvinonyorwa sei. VaMutata vati ivo munyori chete asi pfungwa ndedzeutungamiri nemakereke avo.
Pane kusanzwisisa kuti mastatements ezHOCD anonyogwa sei. Anonyogwa neutungamiri wezHOCD vachitaurirana namamadzabodies avo. Kana yava statement yabuda isiri yemunhu mumwe chete inenge yava yeZimbabwe Heads of Christian Denominations.
VaMutata vati havatye kuti vakadomwa nezita navacharamba vachiti semugari wemunyika vakasununguka kutaura zvavanoda zvinosanganisira zvematongerwo enyika.
Hapana chekutya anonorai because kana anenge averenga statement yemachurches anonyatsokuona kuti hapana mashoko akashata uyezve hapana chine chokuita nepolitics dziri kutaurwa apa. Kwozoti haisi mhosva kana vanhu vakaparticipata mupolitics haizi mhosva saka kana chero zvanga zviri izvo hapana munhu anofanira kutya nyaya yekuparticipata mupolitics.
Sachigaro wekereke yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe, imwe yemakereke anoumba ZHOCD, Bishop Neva Mparutsa, vati mashoko vacharamba haana kunaka sezvo vaMutata vanongove munyori.
VaMutata vanotonyorwa zvinezvagarwa nedare.
Bishop Mparusa vati vacharotaura negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri pamwe nemukuru weNational COVID-19 Task Force Dr. Agnes Mahomva pamusoro pedano rehurumende rekuti vasina kubayirwa nhomba vasabvumidzwe kupinda muchechi.
Tikamika tonoona chungwa yedu mutofa unoona madam mau ndomu watofunga tofa unoona tugara unawo patoonesa tonoona minista wedu wehealth tonoona honorable vice president wadu watofa unoona tofa unoonawo madam
Studio 7 nakwanisa kunzwa divi ravacharamba pataenda pamhepo sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi mumwe mugaro wemuchinhoi anopinda chechi yeRoman Catholic vaClifford Rusere vati mutemo unofanirwa kubata munhu wese zvisinei kuti makereke here kana kuti makambani. Varusere vati kana makambani ave kumanikidzwa kuti vanenge vasina kubayirwa vasaende kubasa makereke anofanirwa kutevedzerawo izvozvo.
Kana hurumende yakangotaura kuti vanofanira kungogara vakaungana gavagange vakangobayiwaka vanhu ngatingotedzerei sekungodaro zvekutaurwa nehurumende. Kana kuri kumabasa kuri kungonzi vanhu vauye vakangovhaksinetwa wani sezvazvinosiyana sei nekuchechi.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini kunorejera.
Masangano varairidzi asangana nhasi nehurumende achizeya zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Rimwe remasangano apinda mumusangano uyu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rafara zvikuru kuti hurumende yagara pasi nevarairidzi vachionesana zvinofanirwa kunge zvichigadziriswa muzvikoro. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavo wafamba zvakanaka chose, chasara chete kuona zvichaitwa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure.
Zvingavhurwe sei panguva yachine dambudziko recovid-19 nemachishi ari kuita mambasa nenyaya yekuti havasi kupuwa muhoro unokwana. Saka nhaurirano idzi dzaadziri dzekuti ndezvipi zvimisikidzo zvingade kuitwa kuti panozvhurwa zvikoro maticha anoenda kuchikoro achifira kuti ari sefi achiita basa nemazvo vana vachiuyiwa vachitarisisa kuwana dzidzo yakakwana.
Musangano uyu wafamba zvakadii kwamuri imi sesangano?
Chekutanga tinofarira kuti hurumende yaona zvakakodzera ndozvataizichemera kuti hurumende ngaitaure nesu varairidzi tione kuti tingazvimikisikidze sei kuvhurwa kwezvikoro ndozvatinofarira. Asi musangano uyu nhaurirano dzichienda mberi tinoona kuti hurumende yanga yagara ine zvinhu zvayo zvayanga yakasungirira pamwoyo zvaisingadi kusunungura. Asi tiri kutarisira kuti tikaramba tichitsukunyudzana isu tinogona kusiya zvimwe vachisiya zvimwe. Tichitarisawo muonero watinoita wekuti zvakangonaka kuti zvikoro sefu kuti zvivhurwe maticha abhadharo mari inokwana kuti zvikoro zvivhurwe. Ehurumende ine zvainokoshesawo zvatotokoshesawo. Chatinosanganiswa pamwe chete nacho nehurumende ndechekuti tese tinoda kuti vana vadzidze. Pangosara kuteketedzana kuti imimi zvekuti hamuda kuti vana vadzidze chitibhadhara yemari inokwana chiitai kuti zvikoro zvive sefu. Saka ihwaro hunobatika hwatagadzira hwatinofunga kuti hungarambe huchivakikwa kana kuri kuti hurumende yacho iri kuzvipirawo kuti nyaya yekudzidza kwevana inge iri nyaya yatinokoshesa tese pamwe chete senyu.
Iyo hurumende yati kudii pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Hurumende pakutaura kwatinoita nayo inoti icharamba ichingoita nhaurirano nevamwe vese kusanganisira vekufinance patinoti tichoda kuwedzerwa mari inoda kuti itaure nevekufinance kuti vabatikipe mari inokwana yataitambira 4 Oktobha 2018 vatotaura navo nezvenyama standard operating procedures vanongotaura navo vachiti ah tiri kushuwira kuti 500 million RTGS yavakapiwa ne treasury ichakwana kutenga zvinhu kuswanisiro zvinodiwa saka vane zvakufamba kavari kuitawo asi tiri kutarisawo dzimwe nyaya dzatichema nadzo dzavasina kana bvira vakoshesa pakuti tisha anoda andalisi anoda kuitwa regrading mwane mapepa akapinda navo kubasa asatada kubhadhara zvimwe izvozvo vari zvese vari kuti vari kutseketudza asi nyaya yati kunyanyotyira kuti ichatadza kuti zvedu zvifambe zvakanaka inyaya yavari kuti ivo havasiriwo vari kukondorwa kubuda kwemari asi tinofarira pemanhani sekitari wedu vatavela vanoramba vachisimbisa kuti hongu hurumende iri redi kuti matisha apiwe mari dzavanoda vacharamba vachisimbisa kuti vatipiwe mari dzatinoda kuti basa rifambire mberi nenyaya iyo yatanyanyokurukura yekuti remote learning whether online or offline tikufarira kuti ivo vari kutiwo vari kuparira urongwa hwatachiedza kutsakatudza kuti haiwa urongwawo haufanira kutungamirwa nevari kunze zvaiitwa zvekungoti vakapiwa mariemsekotitakuta zvemaredio ivo vasina urongwa hwakadzama saka tikufarira kuti vabvumirana nesu kuti tinoda urongwa hwakadzama hweremote learning kuti chero mwana ane internet chero asina anofanira kuti adzidze
musi unovhurwa zvikoro kana zvavhurwa muchange muchienda here kana zvichemo zvenyu zvisina kunge zvagadziriswa
hatizokwanise kuenda nekuti kana tichiti maticha akwanise kuenda kubasa hakusi kuti tinovenga kudzidzisa tiri kutodzidzisa pamawhatsapp zvinotitadzisa kuenda kubasa inyaya yekuti tee tisina mari yekunodya tasvika kubasa tee tisina mari yekukwira muchovha tee tisina mari yekuendesa vana veduwo chaivo kuzvikoro tee tisina mari yekurapisa vana vedu kana varwara ndo zvinongotitadzisa kuenda kubasa zvatinoramba tichichema nekunyuta nehurumende yedu kuti dai maisa ziso redu panyaya dzedu tiitewo upenyu hwakatitambanukei kuti basa redu kana taakuribata tiribate nemazvo
vakuru vanoti panorwa nzou sora nemiti ndozvinokuvara zvichiva kuti zvopakavara muri kuita imi varayiridzi nehurumende vari kushupika vachatambudzika vachashaya dzidzo vana vechikoro munoti kudii
panosarudzwa hurumende vanhu vanosarudza hurumende inodeliver zvavanoda kana vanhu vachivhotera hurumende vanoti dai yatipa health dai yatipa education dai yatipa mvura dai yatipa zvinhu isu sevarayiridzi tiri vatumwa vehurumende tinototarisira kuti hurumende itipe zvatikuchemera kuti huswa hwacho hwamuri kutaura husatamburi apa hapana nzou dziri kurwa isu tiri varombo sevarombo vese vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro tiri varombo sevarombo vese vakatadza kubhadhara exam fees for vana vavo takangofanana nekuti isu vamwe maticha akatotadza kubhadhara exam fee chingori pano inzou imwe chete yatotokumbira kuti senzou yakabata mari dzese dzemataxpayers ine upfumi hwese hwenyika mumaoko ayo itore upfumi ihwohwo iite kuti vatumwa vakaita sevarayiridzi vanoda kupa vana dzidzo vawane zvinovabetsera kuti hatigwe nehurumende hatina simba rekubva nayo hurumende ndiyo iri kutorwisa varombo vese kusanganisira varayiridzi
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuchimba muzinda wezimbabwe mubotswana uri kukurudzirwa kuti ubatsire zvizvarwa zvezimbabwe zvine vana mubotswana mushure mekuroorwa kana kuroora zvizvarwa zvebotswana nekupa rutsigiro rwokuti vana ava vave zvizvarwa zvebotswana zviri pamutemo chingirai madondo anotipa nyaya inotevera
pasi pemutemo wecitizenship act yebotswana vana vakazvarwa nechizvarwa chenyika iyi nevabva kure vanotarisirwa kuramba zviri pamutemo kuti havasi zvizvarwa zvenyika dzekunze idzi kana vasvika makore gumi nemasere ekuberekwa mutemo uyu unonzi uri kuomesera vana vazhinji vane mumwe mubereki anobva kune imwe nyika ruzhinji rwavo vari avo vane vabereki vanobva kuzimbabwe sezvo nyika iyi iine nharaunda dzakawanda dziri pedyo nezimbabwe mumiriri wenzvimbo yebobono mudare reparamende yebotswana vataulo lucas vanoti vanhu vazhinji munharaunda yavo vane mumwe wevabereki vake ari chizvarwa chezimbabwe mumwe ari chizvarwa chebotswana sezvo nzvimbo yavo iri pedyo neguta regwanda
There is a real problem of citizenship.
Kune dambudziko guru panyaya yecitizenship nekuda kwekuti kune vanhu vazhinji vane vabereki vanobva kuzimbabwe kana south africa munzvimbo yandakamiririra vanhu ava havazivi kana munhu mumwe chete kunyika dzinoti zimbabwe nesouth africa izvo zvinoita kuti zvivaomere kwazvo mukugadzirisa dambudziko iri
vanotiwo muzinda wezimbabwe unofanira kuita zvinoitwa nemuzinda wesouth africa mukubatsira vanhu vanenge vachida kugadzirisa dambudziko rakadai.
Muzinda weZimbabwe wanga usingachabatsire kwazvo munyaya iyi, nekuti vanenge vachiti vanhu vaende kuZimbabwe, asi muzinda weSouth Africa uri kuedza nepaunogona kubatsira avo vane dambudziko reuzvaro.
Asi mukuru anoona nezvenyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe vaFrancis Chimina vanoti pari zvino nyaya dzakadai dzinoitwa kumakombe buildings chete.
On the issue of renunciation of citizenship,
panyaya yekuramba uzarwa hwemubereki anobva kuZimbabwe, tinoda kuzivisa kuti urongwa uchiri kuitirwa kumakombe buildings chete. Munhu anoda kuramba uzarwa uhu anofanira kuzadzisa zvinodiwa nenyika mbiri dzeZimbabwe
neBotswana.
Mumiri weTat East yeri pedyo neguta rePlumtree uye vari gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro Dr. Douglas Letsola Tebe vanoti kune vana vakawanda vakatadza kuenderera mberi nechikoro chavo sezvo vanga vatorerwa zvitupa zvavo nokuda kwekuti vanga vasati varamba kugarwa wemubereki anobva kune imwe nyika.
Vamwe vaida sponsorship kuti vaenderere mberi nechikoro, vakatadza kuita izvozvo nekuda kwekuti vanga vatorerwa zvitupa zvavo. Naizvozvo tanga tichikumbira kuti muzinda weZimbabwe muBotswana ubatsire kuitira kurumidzira avo vanoda kuramba uzarwa weZimbabwe. Kune dambudziko guru panyaya yecitizenship nekuda kwekuti kune vanhu vazhinji vane vabereki vanobva kuZimbabwe kana South Africa munzvimbo.
VaChimina vanoti mushure mekuona kuti urongwa uhu huri kuonesa vazhinji ndondo, muzinda wavo uri kubatsira vanhu nekuvapa mafomu anodiwa kuHarare. Chimwe chizvarwa cheBotswana simai vake vachibva kugokwe vaimanywa usinwe, avo vane makore 26, vanoti vakabhadhariswa ₹300,000 emapula eBotswana kuti vapiwe ugaro hwenyika iyi.
Ndakazarika Botswana eunongo ndikakurura muno. Kuita pakubhadharisana apa
ndopasinganyatsonyatsoita.
Kunze kwekubhadhariswa mari iyi, vausunino vanoti vakaenda kubazi rezvouzvarwa kumakombe buildings, uko kwavakasvikoti havachadi kuti vaitwe chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vari chizvarwa cheZimbabwe. Studio 7 anokwanisa kuwana uwandu hwevanhu vakatarisana nedambudziko iri muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika. Sangano renhau reReuters rinoti mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHakainde Hichilema ndivo vari kutungamira mumavhoti ari kuverengwa munyika iyi, vachiteverwa nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaLungu ava vane makore 64 ekuberekwa vakapinda panyanga muna 2015. VaHichilema ava vanozivikanwa nerekuti HH ndimuzvina bhizinisi uye vagara vachishoropodza hurumende yavaLungu vachiti iri kuuraya upfumi hwenyika. Vanamuzvina bhizinesi vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti emuZambia. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Svondo rino tine hurukuro naKansela Fagio Zondai Marowa wekuward 14 kuZumba. Ava vari pamberi mukushambadza huipi hwenyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera zvikuru mudunhu ravo reuZumba. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Kansela Marowa. Muri mumwe wevanhu vari kurwisana nehondo yekurodzwa kwevana vachiri vadiki yatiri kuona kuti iyo nguva yatiri kutotaura ino inyaya iri kupisa zvichitevera kushaya kwemwana ane makore 14 apo aisununguka. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Chinhu chakaitika kwenguva yakareba zvekuti uchinotodawo time yakareba
kuti tichirwise and I think it's everyone's duty kuti titaure nyaya yacho. It's everyone's duty kuti tidzidzisane. Zvimwe zvacho zviri kuitwa mukusaziva iko chete kwamarange enoa avatofariri vanotokurudzira vatendi vavo kuti musaroora vana vadiki. Saka vanenge vachizviita vanenge vachizviita havo musikanzwa asi vakuzviziva kuti imhosva. Saka tisetisedza yatatofamba yekuti vakuzviziva kuti imhosva and unogona kusungwa.
Imi muri kansela muri kubatawo sei nyaya iyoyo mudunhu menyu?
Tinonyanyisa kuenda kunoitika zvinhu pavanoungana tinoenda ikoko tichitaura mafomal nemainfomal gatherings avo tinoenda tichitaura izvozvo. But rimwe dambudziko rinoitika kana uchitsiura munhu, I think the way yaunotaura nayo is very important. Ukataura kuti haiwa unoputa fodya uchaona mapapu anogona kutadza kuunzwisa anoda kuudza kuti ha iyo ane basa kana akaora ndeyangu. But ukataura zvine rudo ukataura zvine kuda kudzidzisa unoterereka. Uyezve tinodzidzisana nyangwe nepasocial media ipapo nevamwe vasingaende kumasvondo iwayo, because chinhu chiri kuitwa nyangwe nevasingaende kumasvondo. Saka tinotodzidzisana pamasocial media ipapo pamagrupu edu mawadi WhatsApp grupu redu atinenge tichitaura kuti saka tii matambudziko chaiwo chaiwo kuvana varoorwe vari vaduku. Matambudziko acho tinotomanzwa kubva kuvanhu.
Matambudziko api amuri kunyanyonzwa ari kubva muvanhu ari kukonzera kuti vana varoorwe vasati vabvazera?
Kurudzwa. Number 3 izvo zvizvo zvitendero kuti zvitendero zvakadaro nechivanhu chedu kuti munhu anonzi apuwa bondwe, munhu anonzi apurera mukadzi wake something like that, kana kuti kugarwa nhaka zvimwe zvinhu zvakadaro. Izvozvo ndozvo zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa kuti mamarriage awande. Izvozvo ndozvo zvakabuda patakabvunza vanhu vekuwadi kuti chii chaicho chaicho chiri kubvukonzeresa kuti vana vadiki varoorwe.
Imi muri munhu akakurira muchitendero chechipostori, tichitarisa mararamirwo ari kuitwa nhasi nenguva yamakuru imi muchitendero chechipostori, muri kuona paine shanduko here?
Shanduko yandakuona yandinoda kuti ndikorokotedze kune vaakuzvikora ndekuendesa vana kuchikoro, wedza vakomana kana vasikana, especially vasikana ndovanga vakanyanyisa kudzvanyirirwa. Asi iye zvino tatone vamwe vakutosvika form 4. It's a great mileage kuti vamwe vakutoshandawo, vamwe vakutokwanisa kutopindawo mumabasa iwayo. Saka ndomusiyano mukuru wanyanyisa watinonyanya kuona kuti ha izvi zvinenge zviri kuita. Asi tichine basa hedu hombe rekudzidzisa kuti vanhu vadzidze kushanda, vanhu vadzidze kuti vana vadiki kana kuti eji yekuti munhu anofanira kuroorwa eji yakaita sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru Kansela Marova nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Kansela Fagio Zvondai Marova weWard 14 kuZumba muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekaya nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Nasi regai timbonzwa mashoko atatumirwa nemumwe muteereri weStudio 7.
Sando kuStudio 7, sando dzenyu vana mukoma Jonga Kandimire, vana mukoma Blessing Zulu, nana vese vese vanobata vari muStudio 7, varume sando dzenyu tiri kukupai muchirarama nebasa ramuri kubata rakakura chaizvo. Makwanisa kutiburitsira zvatanga tisingazive kuti mari yeCovid yakadyiwa, avana vanga vaende kujeri. Chokwadi chakanaka, chokwadi. Kana vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, president yedu vamunangagwa vachida kutonga Zimbabwe zvakanaka, ngavasunge wese ari kutodya mari yeZimbabwe, vana veZimbabwe tichitambura. Kugara muno masango matiri muno matifare, toda kutogara kumusha kuZimbabwe. Indetwa Nixon filiate ndiri muno muSouth Africa, Limpopo province, Fiandou. Studio 7 muri kumberi. Kumberi kwekumberi 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 Studio 7.
Tinotenda mukoma Nixon filiate nemashoko amatumira ku Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyadze utano dzokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Vemakereke vanoti havazi kuzofa vakachishidzirwa nehurumende panyaya yekurambidza vanhu vasina kubaiwa nhomba kupinda muchechi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 14 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Sibanda ubhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley wabulawayo.
Umama uJudith Nube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, omunye obekhona okhulumileyo ngumeya uSolomon Mguni,
uMP weVungu uOmega Sibanda.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuphambuka komkhuhlane weCOVID-19 sokulethe olunye njalo udobo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya.
Besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule lockdown, nalaba abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lathi ama-peace job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Owake wadlalela iqembu lengoqo eleHighlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo, lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe leziphathamandla zikahulumente kanye lezemidlalo yenguqu. Umnumzana Sibanda obesele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu yokuzalwa i-63 ubikwa ebulewe umkhuhlane wechukela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo obukelela umkhosi kumabonakude.
Ubekwe lamhlanje uMS Maphepha Sibanda, yena owadlalela iqembu leHighlanders, wadlalela iqembu leCapes United, wabuya njalo waba ngumanager weqembu leHighlanders lapho athola khona isicoco zeleague title ezine. Wabuya njalo waba nguchairman weHighlanders lapho athola khona isicoco seleague title esisodwa. Nguye ke wacina ukubana athole isicoco leso eseleague title esitholela iqembu leHighlanders. UMaphepha uke waba njalo ngumanager weqembu lesizwe elama Warriors.
Okuyibo abakhulume kulo umbuthano abamgqoka ngobani?
Uminister wesigaba sakobulawayo umama uJudith Nube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, bathuthukisane njalo bangazazondelani. Omunye obekhona okhulumileyo ngumeya wakobulawayo uSolomon Mguni, yena laye othe uMaphepha obeyingcitshi kwezomdlalo wenguqu, yikho nje iqembu leBulawayo City FC lakubona kufanele ukubana bemfake abe kubhodi yeBulawayo City. Njalo ubuye waqonqosela ukubana njenge-citizen enkulu yakobulawayo bakubone kufanele ukubana ayengcwatshwa eLady Stanley Cemetery lapho kungcwatshwa khona abantu ababe beyenze kakuhle ekobulawayo umaphepha ungomunye walabo abanye abakhulumileyo ekubekweni kukamaphepha kugoqela uMP weVungu yena owake waba nguVice President weZimbabwe Football Association uOmega Sibanda yena othothoze kakhulu labo abalahlela khatshana uErnest Maphepha Sibanda zakhumbula ukubana ngemva kokubana abe nguchairman weqembu leHighlanders kulesikhathi lapho angazange avunyelwe khona ukubana ancintise ukuba nguchairman ngemva kokubana abantu beHighlanders besithi kulezimali ezingahambanga kuhle ngesikhathi lapho iHighlander ithengisa iplayer yabo uOpadata Rumba lapho ayesiyadlala khona phecheya kwele Belgium. Ngakho ke uSibanda obasolile kakhulu labo abantu lanxa engabaqambanga abangazange banike umaphepha lelo thuba. Omunye obekhona okhulumileyo uLawrence Phiri yena owakwaba laye ngumanager weHighlanders ukhulume kakhulu ngomaphepha ethi wadlala laye wabuya wamanager ngesikhathi sadlala lapha kwele Zimbabwe. Kwabuya njalo kwakhuluma uZenzo Moyo yena laye owadlala kuqembu leHighlanders elaqala ukuthatha i-league title ngo-98 belo maphepha. Labanye nje abadlali ababekhona kulona lelo qembu leHighlanders bebekhona.
Bona abeqembu leHighlanders batheni ngaye?
Kuzange kube lesikhulumi esikhulumileyo sivela kuqembu leHighlanders, akuzange kube lesikhulumi esibuye simelele iPSL, azange kube lesikhulumi esibuye simelele inhlanganiso yezifa. Singazi njengoba abantu bebe restricted ngendaba ze-COVID-19 mhlawumbe yikho okubangele lokho. Kodwa asazi ukubana kungabe kuyini okwenze ukubana lezi zikhulumi ezivela kulezi inhlanganiso zingabi khona. Kodwa kukhanya kube ngumsebenzi ohambe kakuhle njalo abantu bebehlabela bethokoza kungabantu abakhuthaza becelebrate impilo kaErnest Maphepha Sibanda. Yena uMaphepha ube ngumuntu obethakazelela ukuxoxa kwejise labantu njalo wenze kakuhle ukubana yenelise ukubana yayilenda zithole izicoco ze-league title lezi ezibe nezilandelana laye wazothola njalo esengu-chairman. Njalo uthe sesiyabhubha ubese ekubhodi yeBulawayo City lapha ade bancedisa khona ukubana eBulawayo City FC ibe liqembu elikhulu kumdlalo wezenguqu. Kukhangele ukubana ke labo ake wasebenza labo bona laba beHighlanders abaka-98 abadlali bakhona bathembisa ukubana bazaqhubekela phambili ngemsebenzi ngamaphepha ngokubana bebe le-award yama-junior players abazayinikeza kumdlali wama-juniors oyabe yenze kakuhle khonapho kuprovinsi yakoBulawayo. Bekhangelele ukubana bethuthukise njalo beqhubekele phambili ngomsebenzi lo uMaphepha akade ekwenza. Yikho ke okwenzakeleyo lamhlanje endaweni yase-amphitheater lapho okube khona le service kwazokuthi umsebenzi omkhulu wokumbeka wasusiba se-Lady Stanley lapho okubekwa khona abantu abayabe benze kakuhle kulona leli idolobho lakoBulawayo.
Lo ngumnumzana Muzi wethu Hatebe, ingcwethi kwezemidlalo esixoxe naye ekoBulawayo. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula kancinyane isigidi 2,013,340 sebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuhlelo olusaqhubeka elizweni. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 754 bahlaselwe yileli gcikwane, kwathi abangamachumi amabili lasithupha 26 babulawa yilo ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane elikhulu 119,508 labulala abafika phose inkulungwane elikhulu 96,135. Ukusenjalo umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda usichasisela inhlelo abaziqhubayo njengenhlanganiso ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
thina njengenhlanganiso besisenza esingathi yikukhankasa sitshengisa abantu ukuthi i-COVID-19 ingozi njalo bengazivikela njani. Lokhu sikwenze endaweni ezehlukeneyo eMasvingo, eGweru, lapha koBulawayo, besisenza njalo koBotshinoyi, sisenza njalo endaweni ezehlukeneyo jikele lapha eZimbabwe. Besingena la kuma-tax rank, singena eMkambo, sizama ukuncedisa abantu ukuthi bezwisise ukuthi i-COVID ingozi njalo lokuthi bethola injection. Njalo besenze ebulenjini ama Zoom discussion la kuma WhatsApp, siyesiletha abantu abaphethe abakhulu abaphethe amadokotela aphethe ezempila kahle ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi bakhulumisane labantu babachasisele. Siyenze ama inhlelo ezehlukeneyo ku National FM, ku Radio Zim, eCentral Radio, ukukhulumana FM eGweru, la kuHevoyi eMasvingo. Njalo sikhuthaza abafundisi ukuthi behambe behlatshwa bese befake bulenjini ukuze kukhuthaze abalandeli babo. Uhulumende uyazama la ukwenza lokho angakukwanisa, kodwa lokhu sisilela kumele kube le injection eziningi, njalo kumele ukuthi kukwanise ukuthi kungabi le mhlangano ebamkhulu kakhulu engagcina isiba yiyo eyenza ukuthi lo mkhuhlane umamatheke. Ngenxa yendlela izimfo abesenzakala ngazo, wonke umuntu sekunanzelele, wonke umuntu usezama la ukuthi ngendlela abangazikwanisa ukuthi bavikele lo mkhuhlane COVID-19.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eZambia umnumzana Hakainde Hichilema uyakhokhela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi impumela yezigaba ngezigaba yalolu khetho ilokhu ivezwa inhlanganiso yobona ngezokhetho. Umongameli Edgar Lungu walelo lizwe oncintisana laye njalo obebusa kusukela ngomnyaka ka-2015 uyalandela. Umnumzana Hichilema owazakala ngokuthi ngu-HH ubechothoza kakhulu umbuso kamongameli Lungu esithi wehlulekile kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizimusi abafuna ukutshala imali eZambia kanye lenhlanganiso eboleka imali emhlabeni jikelele ye-IMF babikwa bebheke impumela yalolu khetho ngabomvu. Umongameli Ashraf Ghani we-Afghanistan utshele izizalwane zakulelo lizwe namuhla esebenzisa amazwi aqoshiweyo awe-recording ukuthi uzalwisana lamalwecatsha ohlobo lwama-Taliban ngokubona ukuthi amabutho alungele lumsebenzi. Lokhu kwenzakala ama-Taliban elokhu esondela esigodlweni se-Kabul ngesikhathi esehluthune ezinye izabelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshesha.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abatsha bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMathabeleni South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe uDube wesengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela umsebenzi, besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. Sonxa sokule lockdown lalaba abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lati ama-peace job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi ka-Ward 7 koMalabekezi ongusomabhizimusi osacathulayo Utukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kubanzima. Ubuzima bukhona sibili kuyasihlukuluza. Akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya kobulawa ukuthi uyedinga indingeko zakho kuba nobuzima khona phansi.
Unkosazana Constance Maseko olilunga le Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sine-distinct kakhulu ngoba izifundo zethu zibe-affected. Akuyisayiwa esikolo kunjalo azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi ese-COVID. I-network iyahlupha la emakhaya njalo asithi sonke abantwana besikolo esinamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwagwe eGwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abatsha sithwele nzima. Infethi ngathi siyaduveka ngoba asikhoni ukusebenza. Besicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi mebilathi singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu. Esinikeze nje amaloni lathi vele start yokuthi sifuye inkukhu. Mebilathi singaphila ngcono singakwezi indawo sizifuyele emakhaya ethu sihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Bofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi abala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi kawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse ama-loan ema-bank.
Nyala yonke mhlazi lithumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele-International Youth Day njengenjongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo iJackson yokuqala ye-COVID-19 vaccine isizilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende kuthaza uZulu ukuthi ahlabe le-Jackson. Unkosikazi Janet Nkala ohlala kuwadwane eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa lijekiseni.
Siyakuhalalela kakhulu ngokuningi bethu. EGwanda kukhatshana, ungafika eGwanda bafika bavale bathi bafuna abangu-60. Ngaphenduka ngingahlatshwanga, ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuyele uyeGwanda uyedinga ukuhlatshwa kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Adwane ukhatshana leklinikhi kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ekuhlabeni lapha. Sesikufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe ijekiseni yokuqala e-COVID-19 ezansi emandebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu lasikhombisa 57,126 bahlatshwa esibili. Abantu abalikhulu lamathumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe i-COVID-19 kulesi sabelo selokhu lumkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani tshona njani izilukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kevin Moyo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls ngodaba lweCOVID-19?
IVictoria Falls yilo idolobho lokuqala eZimbabwe elithole esingathi yi-herd immunity. Ngemva kokubuya komkhokeli uComrade Nangagwa, lo deputy, lo vice president uComrade Chiwenga, babuya ngenyanga kaMbimbitho ngathi ngo-March uzohlatshwa ngapha eVictoria Force. So konoku wayenza izakhamizi ingbe abahlali be Victoria Force ukuthi behlatshwe. Lokhu izakhamizi ze Victoria Force zakwenza zikwazi njalo zizwisisa ukuthi indawo ye Victoria Force indawo elomnotho othembele kumbe ogxile ekubuyeni kwezethekele. So izethekele ziyawe zifuna ukuthi zibe kwazi ukuthi izakhamizi ze Victoria Force kumbe zendawo lapho abafuna ukuthi amele bevakatshele khona ukuthi babe behlatshiwe njalo beattaine esingathi i-head immunity. So i-head immunity kuliqiniso silayo njalo siyathokoza njalo siyajabula ukuthi yithi idolobha lakuqala ukuba loku-attaina i-head immunity.
Manje kutsho ukuthi abantu nxa sebefike yona leyo okuthiwa i-head immunity sebengazizulazulela na edolobheni bengaqhelelananga.
I-head immunity ayitsho ukuthi izakhamizi akusamelanga ukuthi zilandele izinqumo ze World Health Organization ukuthi abantu kusamele beyenze i-social distancing, ukuthi abantu kusamele labo kusamele begqoke izayeke esingathi ngama-mask ngesikhiwa, njalo bengabe behamba behlanganelana endaweni okungani ukugcwala khona abantu, njalo lokulandela imithetho esingathi i-level 4 imithetho ye-COVID. So lokhu abahlali be-Victoria Force bayakwenza, bethi bekwenza njalo kuyancedisa ukuthi umkhuhlane we-COVID ungamemetheki ngendlela ongabe umemetheka ngayo kwezinye indawo. So leyi kuyinto esithokozelelayo esithakazelelayo ngoba thina vele we are a tourist based town, njalo kuzayenza ukuthi izethekele zibuye e-Victoria Force. Ukubuya kwezethekele ukuthi ukuthi abantu kumbe abahlali be-Victoria Force bazabenefitha ngoba thina vele sithembele kuzethekele ezibuyayo. So kulenye into eyenzakeleyo engathi i-reopening of ama-border town, ama-borders efana le-Victoria Force border leKazungula. Ukuvula kwama borders now kusincede kakhulu ekuthini kuzanceda ukuthi izethekele sezizaqala ukubuya, njalo ziyathi seziqala ukubuya izethekele kuzabuya kuzabe sokulama business, kuzavula ama lodges, kuvule lama hotels, bese kuvula lezi indawo ezokudlela esifana njengama restaurant.
Abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya.
Enye into mfuna ukuthi ngithi re-emphasize kuzulu wonke kumbe lo mhlaba jikelele ukuthi ama-force lokhe khona abantu kusamele bebuye ngobunengi babo. Izinyamazana lokhe silazo, abantu kababuye bezobona izinyamazana zethu esifana njengabo Big Five, bebone lezi hlahla zethu, lezi ntaba esingathi ama-scenery, even our environment. Kababuye sibili e-Victoria Force ngobunengi babo bezovakatsha ngoba ama-borders asevuliwe. Izethekele sizimelele ukuthi zize zizobona indawo yethu. So kuliqiniso ukuthi inani lezethekeli alikafiki lapho esingathi khona sesifike esigabeni esingathi singathokoza ngakho. Ama-borders akathesi i-initiative enhle kangaka iyenziwe, kodwa ukuza kwezethekeli azikafiki lapho esingathi sesingabona utshintsho olungayenza ukuthi impilo zethu zibe zinhle. Kodwa niyathokoza njalo ukuthi izakhamizi ze-Victoria Force ziyalandela imithetho ye-COVID njalo kuyinto enhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zedolobho le-Victoria Falls, ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilande.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane nokuzithwala. Ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
ngabe kuthiwa kula COVID, ngabe kuthiwa le maofisi ngasihlali. Kodwa sesivela ne-National Central eMbile sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona. Ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona. Labantwana amankazana amanye emithisiwe babekhona khonapho. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuye lezikolo lamatisha babekhona. Kwaba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo. Waphuma le 12 points. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kepha kungasondaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa. Siba rehabilitate, sibabisele ku community, sibabisele ku society. Bahlali ngoba ayishiyo ndaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho. Isona sosakha umntwana lo, isono wesomfango.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo. Bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolu lwasebenza yini kumbe kabakho abalwemukelayo?
Abanye bayalwamukela, abanye njalo abalwamukeli. So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba, sihlale phansi lezikolo, sihlale phansi labanye abantwana, sihlale phansi lama teacher, sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka, labo sibanike isibindi, sibanike confidence ukuthi akukho wrong, there is nothing wrong that you did. Noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni kancediswe abuyele endleleni eqondileyo. Enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi. Bayahlala phansi lamankazana, bahlale phansi labazali, bazame ukuthi bababisele ezikolo. But iproblem esilayo yikuthi izikolo azivulwanga, yikuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze nxa ukuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa, ubhubhane lo mubi kakhulu. But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisele ukuthi basebenzele abantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka-teacher, eka-mzali womntwana, e-community, labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo mntwana kube yisystem ekhondema linto le isirehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lezikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basuke kudobha bathi ye thina civil singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebekusebenza. But njengoba nangisitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wona lowo kumbe ipilo kuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye esikolo. Sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyaxhoka yini evela khona ngale. Akulaluyo lutho yini olunothisa yona njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile, kwenzela ukuthi sihle sikubambisane masinya uhlupho lungakayikhatshana.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Singakehlukane ngesizwe ebezikhokhela owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 Sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho ebevele zikhona. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.